Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviuru zvevanhu zvinoungana mubhuku rekwaHumanikwa kuBohera pamusha pemushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichirangarira mabasa avakaita. Hurumende inoti zvikoro zvakawanda pane zvakakanganiswa nedutu mupengo cyclone idai kuManicaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe nemusi wechipiri svondo rinouya. Asi rimwe sangano revarayiridzi rePTUZ rinoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvikoro izvozvo zvisati zvavhurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru zvevanhu zvaungana nhasi mubhuku rekwaHumanikwa kuBohera pamusha pevaive mutungamiri webato rinopikisa mushakabvu vaMorgan Tsvangirai zvichirangarira mabasa akaitwa nevaitungamira bato reMDC ava. Vaungana ava vanosanganisira vemhuri yavatsvangirai, vatsigiri vebato reMDC, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe pamwe nevamwe vemapoka akazvimirira, kusanganisirawo vaive munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU waWellington Chibebe. Hurumende inonzi yakabatsirawo nekugadzira mugwagwa unoenda pamusha pavatsvangirai pamwe nekuwanisa chikafu chadyiwa pagungano iri. Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi varumbidza mabasa akaitwa nemushakabvu vachitiwo ndo vakave musimboti wekuumba bato rinopikisa reMDC. Vachamisa vataurawo pamusoro peurongwa hwekuti vange vachiita nhaurirano dzinounza kugarisana munyika ivo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vachaita zvose zvekuti vaMnangagwa vapinde munhaurirano. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume.
Kurangarirwa kwavatsvangirai kwafamba zvakanaka. Vanhu vauya vanga vakazara vakati tekeshe, vakapfeka zvitsvuku, Humanikwa yatigashira vachifara. Amai vatsvangirai vanga varipo vakapfekawo hembe dzavo dzehwisiri dzinova idzo tsvuku, vanga vachifara. Makurukota maEU ambassador auya, makurukota emusangano auya, maprovincial chairman standing committee naavo masapota, amatraditional leaders nemapurisa avo vanga varipo vachibetsera musangano wevanhu kurangarira president wedu namai Tsvangirai. Takazoenda kuno anvela matombo acho kunomavhura zvaafamba zvakanaka. Dombo ravatsvangirai, dombo ramai Tsvangirai.
Tanzwawo kuti vachamisa vataurawo pagungano iri, zvii zvavataura?
Vachamisa vataura pagungano vafamba nhoroondo navasibanda vakadzidza kuti aiwa kana uchimirira vanhu kuhwa usatya kufa. Dambo wakamira pazvido zvevanhu, dambo wakamira nevanhu, zhira yekufamba nayo inobva muvanhu. Vakataura kuti musangano weMDC wakasimbira kuvanhu. Vakataura ivo kuti vaMnangagwa kana vasingadi kutaurirana neruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe ruchavadana kuti aiwa henariwo wetiite gungano titaurirane.
Vataura vakamirira mhuri yavatsvangirai, zvii zvavataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Vataura vakamirira mhuri yavatsvangirai, vana vacho nemabrothers acho vakupavo kutenda nekuya kwaita shinga reMDC, vapavo kutenda neupenyu hwavatsvangirai Vapo wakutenda kuna Mwari kuti vakwanisa chiitiko ichi parunyararo achifamba vakadaro.
Ndiani vanga vakamirirawo hurumende?
Vanga vakamirira hurumende hatina kuvaona.
Ko hurumende tinonzwawo kuti yabatsirawo mukufambiswa kwebasa ichirerutsawo nerubatsiro rwakasiyana siyana. Zvii zvikuru zvaitwa nehurumende?
Zvikuru zvataona mapurisa avuya kuzochengetedza runyararo nekuda nechikafu here, vakontributa nechikafu netumwewo twakadaro daro twavakontributa. Family ndoinganyanya kuziva kuti chii chapinda muhomwe mavo. Isusu tatakakokwa, chatinoziva ndechekuti isu tatransporta vanhu vedu. Event kuungana kwevanhu, munogona kuunganidza chikafu, kuunganidza zvimwe zvese izvi, asi vanhu kana vasina kuuya, aiwa, hazvina kwasinosvika.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare kubwera neStudio 7. Hurumende inoti zvikoro zvizhinji pazvikoro zvakakanganiswa nedutu mupengo Cyclone Idai matunhu echimani mani nechipinge kumanikaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe zvikoro nechipiri svondo rinouya sezvo zvakagadziriswa. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvikoro zvishoma zvakakanganiswa zvakanyanya zvakaita seChaos Luangwa ndo zvichatamiswa zvichiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Amai Mutsvangwa vanoti basa guru riri kuitwa muzvikoro rinosanganisira kugadziriswa kwezvimbuzi nezvivakwa vachitendawo vemakambani akasiyana-siyana vavanoti vakazvipira mukubatsirana nehurumende mukuona kuti zvikoro izvi zvagadziriswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndiko kuri kushandwa basa hombe rakakurisa zvikuru kwakadhistreika tikunyanya kutarisa nyaya dzemalatrins. Because health is important. Because there is some classes that we are now going. As I speak right now, there is a lot of work basarudikwa and the shakufa zande zvokuti marodi akufambika saka ma truck arikuendesa zvinhu. Pakaitwa ma donations. President E.D. Munangagwa vakabedza ma CEO ema big companies, corporate companies, captains of industry vakauya kuseta house. Vazhinji vakatora zvikoro zvavaka adopta kuti izvi tinoda kuona kuti hazvibetsera ende vana vadzokera kuchikoro. Chandinokuimbisai ndechekuti basa rashandwa ikoko together government neall development partners and individual companies zvaita kuti zvikoro zvinenge zvichivhurwa. And I can assure you zvikoro zvekuti mani mani zvizhinji unless pane zvikoro zvazvi kutoitwa zvichitochinjwa because pane zvimwe zviri kuitwa relocated. Zvakutooneka kuzi aiwa hatingaregeri chiripo pana senge ana Luangwa that being relocated kuna ana Nyanyadzi. Saka asi patinoona kuti apa chikoro chinokontinua aiwa zvikoro zvinenge zvichivhurwa next week.
Topesera nokutarisawo ivo vana vechikoro pamwe nevarayiridzi. Vazhinji vaichemawo kuti vanhu ivava vakatarisana nematambudziko akawanda vamwe vachiona kushaya kwehama dzavo neshamwari dzavo. Vakawanawo here rubatsiro rwecounseling zvokuti vanokwanisa kunge vachivhura zvikoro temu iyi?
Ndiyo imwe ye area aya etiri kushanda zvakasimba nemachechi vanodzidzisa vanhu tinonema even ma professional. So psychosocial support is a very important area and it's a hurumende area yatakaona kuti area yatofanira kutotanga kushanda because pane vana vakatraumatizedwa zvakanyanya mhuri dzakatraumatizedwa ende munoziva kuti pachine vanhu vakawanda vachiri missing. Saka munoziva pachivanhu pedu kuti mhuri izorore kunge yaona kuti hama yedu yakavidza apa asi iye izvozvo unfortunately dambudziko ratasvikirwa naro recycling hazvisi kugoneka izvozvo. Saka zvinoteva kuti vanhu vari very very traumatized vanoda kubetserwa kuti vagongokumbirirawo kuna Mwari kuti vagozviaccepta and to continue living.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare neStudio 7. Tabatawo munyori werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe avanoti chakakosha panyaya iyi hakusi kungovhurwa kwezvikoro sezvo paine zvakawanda kwazvo zvinoda kutanga zvaitwa zvinosanganisira kubatsirwa kwevarayiridzi nevana vechikoro kuti vatambire dambudziko iri.
Ini handisi kutaura zvekunzwa, ndiri kutaura zvandakanoona ndedza. Ndakapinda muchipinge, ndakapinda muchimani mani, ndakapinda marusvitu. Kune zvikoro zvine chitsama zvisina matoilet, zvine vana vakafa, zvine varayiridzi vakafa, zvisati zvaitwa social psychological counseling iri proper yekuti vana havazi zvokwadi zvokwadi zvikoro ngazvivhurwe varairidzi vakwana vadzidziswa nezvakaitika vazvinzwisisa ngavazvogere kubasa takaita musangano nezuru napermanent secretary maitavera ndikavataurira nemuromo wangu ini kuti hongu mungati zvikoro zvivhurwe asi zivai kuti muri kuvhurira vana nevarairidzi kuenda kunosangana nemisodzi nemibvunzo yavasingagoni kupindura ndotaurira kuti hongu pane zvimwe zvikoro zvinogona kuti ngazvivhurwe nekuti damage yacho inyike asi kune zvimwe zvikoro zvakaita sendima hachigoni kuvhurwa comrade tikutokireta mamwe maproblems epsychology kuvana nevabereki nevarairidzi nekuti vakawanda vacho havana chavanacho dai kunzi vanhu vanoteerera zvakawanda zvikoro zvaifanira kumbosiyiwa zvakavharwa votanga vanyatsogadzirisa chimwe chiripo futi ndechekuti takaudza maitabela nezuro kuti kune vavarairidzi vakawanda vari kutotadzwa kuenda kumabasa nekuti iye zvinoizvi vari kustruggla kuti vana vavo vakwanisewo kuenda kuzvikoro kwozoita imwe nyaya zvakare vajongai ndoda kutaura pano yekuti kune vana vakawanda vasina kurejesta nekuti taimu yaitika cyclone yo taimu yairejestwa maexams vana ivavo vana kurejesta vanonyora sei bvunzo dzegrade 7 o level kana e level
tinonzwawo kuti zvikoro zvakaparadzwa zvamuri kutaura izvi zvichamboendeswa kune dzimwe nzvimbo yatingati relocation
relocation yacho iri kuitwa haisi zvibharuma zvinopfuridzwa zvonodonhirawo vana vane vabereki vana vasikana vasingagoni kungonzi kwirai rori endai munodzidzawo maconcerns nemasocial values zvinhu zvinofanira kutanga zvaongororwa nekuti haungangoti vana nhasi ibvai apa endai apa ibvai apo endai apo hadzisi mombera dzinongopinwa vanhu vane vana vavanotogara navo vakawanda vakashaikirwa nevabereki vanenge vachienda kuzvikorezvo vachinogara pai malogistics iwayo haana kugadzirwa
avanga vari munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe ptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na445pm kusvika na515pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika masangano eInternational Federation of Red Cross neRed Crescent Societies anoti chirwere cheEbola muDemocratic Republic of Congo chiri kuwedzera uye chauraya vanhu vanodarika chiuru mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati kubatana kwakasimba kweAmerica neRussia kunogona kuunza kugarisana kwakanaka kwevanhu mupasi rose. Yashika nguye kuti tichienda kuna Mafilas Mhlanganya uye we Studio 7 kwaanotipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reAfrican Union riri kuAddis Ababa. Amai Wayne Musabayana. Amai Musabayana vanga vari kukokera musangano wanga uine vatapi venhau vanobva pasi rose kusanganisira Zimbabwe, avo vanga vari kuzeya nhunha uyezve vachipembera zuva revatapi venhau Press Freedom Day iro rakapembererwa nezuro. Tinokuchingamidza ine mufaro Amai Musabayana. Mungatitsananguriro kuti takatarisa mabasa ari kuitwa nevatori venhau vechidzimai, zvii zvamanga makavarongera pamusangano wenyu?
Madzimai pano sekuona kwangu vakawanda. Kwaita huwandu hwevanhu vanosvika 2000 vauya, vanosanganisira ipo vatapi venhau, vanobva kudzihurumende nevakadaro-daro vanoshandisa zvemicheni minyowani yekutapanura nhau. Maonero angu ndaona sekunge zvinoita kunge zvakada kuenzana, asi handingati hangu ndiri kunyanya kuzivisisa nekuti mafigures acho asati anyatsoburitswa. But chimwe chatakaita ndechekuedza kuona kuti mumamitini ese akaitwa aya, ndinodaira pamazuva matatu apfuura iwaya ya takaita mamitingi anodarika 30 makumi matatu, ndichipindamo ndichitarisa vanhu vakanga varimo, zvaiita sekunge madzimai vari kufamba zvakanaka, vasiri kunyanya kuita vashoma. Chimwe zvechatakaona ndechekuti madzimai anga ari pano anga asiri kungoya kuzoteerera bedzi. Vaive madzimai vekutoti ndo vaitoronga sangano racho. Ini ndiri umwe wavo vanhu vakaronga sangano irori rakaunza vanhu kubva kunyika dzese idzodzo. So kwaive nevaive vaironga masangano, vaironga sangano, koita vaya vanotaura pamberi pesangano vachitungamirira urongwa hwesangano racho madzimai anga akawandazve. Madzimai aiita basa rekutapa nhau akanga akawanda. Kumusha takatoonawo vakawanda madzimai vechidiki, vasikana, vaimhanya-mhanya zvikuru vachiita basa ravo. So ndinoona sekunge kuti tichitarisa pagungano iro riri, madzimai akanga ari pane chinhano chinenge chiri nani. Asi hatifaniri kukanganwa kuti handizvo zvakaitika kwese kwese. Tinonyanya kuona kuti kana mabasa akuita kungane mukurumbira mbichana, varume vanoti wandei kudarika madzimai. So iyoyo inyaya yakatotaurwawo zvekare. Sakanga tinomwe musangano waitaura nenyaya yekuti madzimai ari mumidhia, vatapi venhau vechidzimai, matambudziko avanosangana nawo akasiyana neanoonekwa nevarume ndeapi, uyezve matambudziko anogona kuvadzividza kuti vaite basa ravo mune mazvo ngeapi. Saka zvese izvozvi zvinhu zvakatariswa. Vachitarisazve, imwe session yakanga ichitaura kushushikana kunoitwa madzimai anoshanda mukutapa nhau, kuti zviri unique zvinovanetsa ndezvipi. Zvakabuda mumasangano iwayo hazvisati zvazvo zvanyorwa pasi, asi iko zvino kupera kwemusangano uno kuchachiverengwa manje kuti pakati pakataurwa zvakati zvikawiriranwa zvakati. Saka tinenge tichizoziva kuti outcome yacho ndeyei. Zvinhu zvese izvozvizvi tinenge tichizozviburitsa pamaplatform edu akaita semawebsite saiyo social media yandambotaura, kuti vanhu vese vachigona kuona kuti sangano riya rakadaidza vanhu vese ndizvo zvarakabvumirana izvi.
Vangani vamakakoka kuchiitwa ichi uyezve changa chiriko kwemazuva mangani?
Vatakakoka vaidarika 2000. uyezve vakanyora tsamba vachiti tinotambira kuti tiri kuuya ku chitiko ichi ivavo zvakare 2000 saka changa chiri chitiko chihombe hombe chakaitwa kubva musi wekutanga wamei unoyu chichiitirwa kunonzi kuUnited Nations Economic Commission for Africa imo muno muAddis Ababa then kubva musi wa 2 kusvika 3 May changa chichiitirwa pano pamuzvinda mukuru weAfrica unonzi African Union.
Mombotipawo mazwi amungati munawo imi muchipawo vamwe vasina kukwanisa kuya kuchiitiko chenyu vanoita mabasa iwayo ekutora nawo.
Zvandingada kutaura kune vanhu vanoshanda mubasa remedia iri ndevekuti basa ravo ibasa rakakosha. Vatauri vese vakuru vataura pamusangano uno vanga vachingokurudzira ipapo pekuti vatapi venhau vanofanira kuita basa ravo. Vakasununguka vatapi venhau vanokosha vanonziya inonzi fourth estate kana tichitaura nechirungu zvinoreva izvo kuti nyika yese inotodaira kutambira kuti pasina vatapi venhau kugara kwacho kungatonetsa nekuti vanhu vanoda kuziva zvinoitika vanhu havadi kuziva matambudziko bedzi vanhu vanoda kuziva zvakanaka zviri kuitika munharaunda dzavo munyika mavo muregion mavo muAfrica nezviri kuitikawo kune dzimwe nyika pasina vatapi venhau kufamba kweruzivo kunotinetsei munhu wega wega anenge achingoti paari ari kuedza kuita chinhu nyamba chinhu chiya chakazoitwa neumwe munhu saka vatapi venhau vanobatsira kuti mashoko ese iwayo afambe nyika igone kubudirira pasina kunyanya kupokana kana kushaya ruzivo rwakawanda shoko riri kubva kuno nderekuti vatapi venhau rambai muchiita basa munodikamwa Africa yataura kudaro veUNESCO vataura kudaro uye zvesangano rinoranga richiedza kunatsiridza pavanenge vachishupika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Wayne Musabayana, avo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reAfrican Union. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu cheOur Lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nedare remakurukota nemusi wechipiri rekupasisa kuvandudzwa kwemutemo weGuardianship of Minors Act wa2014 kuti ungo uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva. Mutemo mutsva unenge wave kupa kodzero dzakaenzana kuvabereki vose baba namai pakuchengetwa kwevana. Mutemo uripo pari zvino unopa kodzero kunana amai kana pakanga muchato wagurwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume Svinurai vatemba Nzounhenda. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounhenda.
Mufaro wangu kuveva chirongwa ndichikuchingamidza iwo vatandemiri ndichichingamidza vateereri vose vestudio 7 pasi rose.
Vanzounhenda, tiri kuona matanho akapasiswa nedare remakurukota necabineti nemusi wechipiri. Imiwo sevanhurume munotambira sei urongwa hutsvawo?
Ndinotenda vakandemiri, regai ndisati ndataura kuti tinotambira sei. Maybe vateereri vangangoda kuziva kuti seva iyi yatiri kutaura nezvayo iri kubva papi. Seva iri kubva pakuti mutemo waita recognize kuti mother ndivo vanonzi primary caregiver kumwana. Naizvozvo kuvana vese maminors kazhinji zhinji 80-90% of the times you would find kuti kana vabereki vachinge vasiyana mwana ainzi aende naamai because ndo primary caregiver. Zvekuti baba waitozofanira kuenda through a lot of struggle to try and prove kuti no, I'm a better caregiver than the mother. kuti kuti ndiwane nangire custody. Apart from that, I would not simply go ku court ndinotaura kuti ndoda kuchengeta vana vangu ndonzi handi baba vacho vapei. Ndinofanira kuprova kuti am I is an unfit caregiver or is an unsuitable caregiver. Whereas mukadzi did not need to prove anything kuti awane custody yevana. That's where the discrimination and the favor seemed to stem from panyaya yemutemo. Now, cabinet yapasisa ma principles anoita kuti pave nekuenzaniswa. Varuda kuedza kualaina mutemo iwoyo ne constitution yavepo iko zvinezvi. Yekuti kunzi baba zvirevo kuti automatically you are not a suitable caregiver or you are not a suitable custodian. Kuti amaya zvirevo kuti automatically you are a suitable and fit caregiver. Varume vazhinji tanga tave nhapwa ugoona zvekuti kutorwa kwaitwa vana nana amai kana kuti nehama dzemukadzi kana paita mubereki afa anove amai kwanga kusingaitirwi nhau yekuti vaida mwana stereotype kazhinji kacho. Kwaiitirwa nyaya yekuti vanoda kuzofikisa futi mubereki baba ava nekuclaima maintenance nekuti varambe vachiwana zvekuchengetwa zvekudya zvechii vachichengetwa nababa vaya vari kwavari asi baba vasina access kumwana wavo.
Vamwewo vari kutaurawo vanzonhenda vari kutaurawo tikazhinji vana nguva zhinji vanenge vaina namai zvichireva kuti kana makamazotora mumwe mudzimai dzimwe nguva anogona kusachengeta mwana uyu zvakanaka zvamunotarisira nguva yamunee musipo panogadziriswa sei?
Ndinoona sekuti iyo yangove negative stereotype yekuti vana baba vese vanenge vasipo. Tikatora for example situation yeZimbabwe. Situation yeZimbabwe unotoona kuti vana amai vakawanda ndovari kuenda vana mabasa vana baba vachiswera pahamba. Tikatora the situation the world over, the issue yeempowerment yevakadzi yaitawo kuti vakadzi vazhinji vange vari kumabasa, they are now empowered. And now izvozvo I think it's neither here nor there kuti titaura kuti baba spends time away and amai is always there.
Pane panoti baba naamai vemwana vanoshaya, hama dzamungafungidza dzingafanira kusara nemwana ndedzipi?
Chakakosha hachisi chekuti ndiani, chakakosha ndechekuti between the maternal relatives and the paternal relatives vekwababa nevekwaamai panofanirwa kuva nekuwirirana. Mutemo kudhara waiti mwana ndewekwababa, handiti saka kureva kuti automatically hama dzekwababa dzinoexpecta kuti vana ndevedu, but tozoshaya vamwe vanhu vanoita come forth kuti ndoda kuchengeta vana ava. Hapana chakamboipa mufunge kuti hama dzaamai dzitore vana ivavo dzoti veduwe ngatibatsiranei kuchengeta. Awana ichi awana ichi tichiita kuti vana vakure.
Aiwa tinotenda zvikuru vanzonhenda.
Aiwa ndinotenda neniwo ndichingoti hurumende ngaiende estate further pakugadzirisa inyatsoita mutemo uyu kuti unangane neconstitution, kwete kuti zvingove zvinhu zvatinotaura chete kana tasangana mukabhineti pasina yatinotiya muchirungu implementation.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarume svinurai Vukani Madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Shakabvu Oliver Mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zviuru zvevanhu zvinoungana pamusha wavamogen tsvangirai mubhuku rekwahumani kwakubhohera zvichirangarira vaive mutungamiri weMDC pamabasa avakaita. Hurumende inoti zvikoro zvakawanda pane zvakakanganiswa necycloni Idai kumanikaland zvichavhurwa pamwe chete nezvimwe zvikoro nemusi wechipiri svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi toimba kuti tichange tiinesu tiri nemi zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ngimangaza ukuthi ngaba kwenze njani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngalo emendaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nezikhathi ezidakamizwa bayenza okwecansi benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezishiyeneyo. Zonke lezindaba kanye lokunye sizalithulela khona khona pha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla le MDC umnumzana Morgan Tswangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye kesizwe amazwi akhe.
Dialogue pakati pamunangagwa nesu kana tisina kuita izozo zimwe zvese zvavari kuita nevamwava kutamba pada. Go way forward. Dialogue is the only answer. But akati munangagwa ukaramba une musikanzwa wokusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro romutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisiti nayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gaka wa ku constitutional court. Munozizwe. Akangomugagadzwa. Zvinozikanwa izvo. Aka gazwa ne Concord kwete nemi. Chizamba machisa. Gukula. Saka isakati dambu dziko endora takufana kudila naro. Kudila naro kuti zvite sei. Kuti muno achangira tichikurangarira inhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nema reforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzi vachibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe, kwaita humwe.
Lo lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe enyakenye. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona, kanti njalo sabona abantwana kuvike zezulu abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama-night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalema ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu, angisoze mina ke ngiwaqambe lawo mabhawa owabonakala khona abantwana, abantu kabakho happy, abantu kabajabulanga. Kanti njalo emalokishini into common sesijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngale lema ndawana ezijetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithatha ezidakamizwa bayenze okwecansi bayenze ama-competition ezamacansini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane bathelelane imikhuhlane lento eziningi ezinjalo. Kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengekula responsibility. So abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzelwa khona amavuzu party. Izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho, ngoba kuyabulala immorality kuziphatha kwabantu njalo kuyamemethekisa lemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imisebenzi le engalunganga iqhubekele phambili, abafana labamakhombi lokunye okunjalo, izaphathisana
kakhulu. Futhi sikhangelele ukuthi lezakhamizi naye wonke umuntu ancedise ala lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana nomuntu oqhubela umuntu ichef, othengisela umuntu ichef yokuthi azivulale. So leyo muntu kumele aboshwe. Sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona, abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa. Sikhangela ukuthi kube lemphumela ezancedisa kakhulu yona leyiziinto enaziyiyona leyo. Kukuthi kuvamile ukuthi kunje so njengoba kungumgqibelo wokubila izikolo zivulwa kuthela abantwana sebedakiwe sezinto ezinjalo. So ke sikhangela ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisi ukuphathisa ncedisane lamapholisa ukuze kuphele loku kuganga osekukhona. Angeke sivume ukuthi iBulawayo aphenduke iSodoma leGomora.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekoBulawayo. Mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona, ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi, abantu bakhona cha abayamukeli abantu, especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races, but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle, especially ubona nje mawusesitimeleni or in public transport ma ikuthi especially esitimeleni kune-2-seater ne-3-seater ungahlala ku-3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hhayi noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya, so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe akusalelanga penda yini emnyama la, hhayi abamukeli abantu.
Kanti pho njengoba bekhona abanye ama-India abamsundu njengathi, babaphatha njani bona labo ba?
Kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama-Indians abalenwele ezinjengezethu, and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle, but basically singathi bangama-Indian cause kudala befikela e-India. So many years, I think it's hundreds years back, but they are still being maltreated. They are so isolated. Kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono.
Ukudla-ke kunjani ukudla kwakhona? Sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile. Liqiniso yini?
Khona ukudla kwabo kugcwele izilebile, kodwa thina esingalijwayelanga sinama-choice ukuthi silidle lelo bilebile or singalidli, ngoba ukudla okutholakala la e-India kuyatholakala njalo e-Africa. So kukithi ukuthi sidle lelo bilebile noma cha. Kahle kahle inkinga kuyabe kungama-spices achiyechiyeneyo agcina esilimaza esisini thina esingajwayelanga ukudla ama-spice.
Impilo yakhona injani? Bakhona abahamba endaweni ezinjengama-night club kunathwa kubhenywa, kukhona yini okunjalo?
Yebo kukhona. Noma ngingakaze ngiku-experience kodwa kukhona, especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama-night club, babhema into zabo. For instance, like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa, and kunama-night club futhi amaNdiya angavumeli abantu abamnyama, kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama, kodwa hayi wonke. Kuyabhenywa, kuyanathwa kakhulu, kuyalinyazwana, ya kuyabulawana kakhulu. Ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulo muntu omnyama otholakele enjanjini, and mave efile ma sebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyejiyeneyo.
Manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwana?
Cha, ubona baningi kakhulu. Baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committees. For instance sithi especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjani-njani they report to their committees at a higher level. Then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe bereporte wona if it was something unfairly done, then sekulungisiswa. Kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe, sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India.
Hayi, ngiyabonga lami babakanti.
Hayi, sibongile. Lo-ke ngunkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India, besixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba eseMumbai khonale e-India. Njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa obesebhuhera lamhlanje esikhumbulo bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla le MDC ke sizwe ingxoxo esibela
besikhonale kumele ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sike kuseni abanye balele khona abantu babuye ngokuningi bezekhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulisa kakhulu kanye lefemili esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapholisa ayebekhona kodwa kuba khona kwamapholisa ebemaningi kakhulu kade kusimangaza ukuthi ngaba kwenze njani ngoba kube ngokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone lamapholisa akho aseZimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu sisebenze ube muhle ukhulumile ubaba uMr. Chamisa onguye umkhokheli we-MDC upresident wabantu ukhulume kahle sibili and kwakhuluma lezifika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia layo ukhulume kuhle kakhulu ebebonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakusho ukuthi ubaba uTsvangirai ube yindoda xa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo indoda mpela ibiyindoda yabantu
bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTsvangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla
ngithe nxa ngifika okwimazi lezi sithi ezigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyired abantu begqokile okwimazi leyo ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula okungimazileyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu okubonisa ukuthi bona abantu azanga bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu
bebekhona yini abebandla lezanu PF
abebandla lezanu PF kade bengekho sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO kodwa zanga besike but engunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu kade bedanile ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hayi asilolanga le rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho enela kanye bawakhuluma so kade bengekwe mbono ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi nabangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu ngekhonomi ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle
sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa liqiniso yini
akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngisele kustage yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni sifeme emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala lefemili sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisiza akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulume ngaye kakhulu mina ngizibonele ngamehlwane bedumelene emnganga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni
Alo ke ngumnumzana Solani Moyo uyazakala ngegama lokuthi nje eminyama umgcini sihlalo webandla le MDC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxelaye ecingweni eseBuhera.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fobe.
Izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni, inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili luzayo, njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko ama-uniform selithiye iningi labazali lithawa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni e-Bedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa. Iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zethu zifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nimali leya, ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni. Kuthiwa obuye ngelayo uyaxotshwa. Manje hayi asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala, le ndlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsho lo nijodo kasidla.
Omunye njalo umzali uNkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima okunye okumangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa eGwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vela sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2.32, i-ballpoint ibizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakamuzi semawane uthi sebehlalele evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekutheba susa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi, azila kudla. Sesithi lo nyaka vele mbulikazani ukuthi kufike nje uGasti ziphila, hhayi sabe sesihlize sahliza ngoba eyi le maplazini khona lapho kumele ziyekudla khona, eyi amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khona la sithembe khona kubo-cold storage khona ngayo. Sebevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khona le kumele siyafika nje umhlaka kusafika yona le i-weekend lale. Kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hhayi hayi kuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu, njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbi ovela kurhulumente lonyaka osekuthe iningi lihlaselwe indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele, abantu bayalamba akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari kuzekela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla, kuthiwa amabizo ye amayalahleka, bhalisani kutsha, asazi komeke kumbe bazabe uyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyinokuthatha indawo ukuthi ukuthi sonke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idalwa yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu enjelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona lesiyibonayo kufanele abantu bayikhulise endleleni, bahambe bayekhuluma khona le ndleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganiki. Izulu leli ayisikuthi kalikho, likhona kodwa kungakhulunywa le ndleleni, batshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze liwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi la afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, nezinyoka ezisegangeni azifanele zincitshwe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa, badala bami, ayisingaza ke siliswele loba kungathiwa iclimate change leyo kasingaza ke siliswele izulu lokuphila kulonele iZimbabwe le
ingwethu kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe livestock production and development ezansi emandebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa bathi amadlelo aseleyo ngeke senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo ngimele umsakazi westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Sikuyaza ke sivotile omnye umama siliyi-100%. So ngezizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba kuzaphuma umama oyi-1 khonapho. Lele bonke obaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibababo ugali kungayivu ungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa iphawu isikhona vele abakwenza. So yibo ama-conflict number 1 kusokubuya kwabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi sikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe eParliament ukuthi kuthiwe le igoda ngeyabo mama linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi sikhundla ngokuthandwa ngabantu.
Into ekhona ukuthi angiyaboni ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So ngafica ukuthi kuzokuvotwa khona phana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama aze ayevotela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana laba bavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundisa ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi
obaba bakwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi omama vele sokule bhokisi labo voto kodwa nje kuyakuyukuthi kuhlangene omama labobaba kukalutshwana ngabe kuqala ukuthi sibili bonke bathi wonke bathi ci emuntwini ongumama kulo muntu ongubaba ukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lo wesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo hayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala nxa kuyikuthi sibili liphithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondileyo kuyenzakala kodwa uyakwazi ukuthi vele kuyaya ngesikhathi esinje. Lo nalowo yabe vele ngedida lakhe eyalifunayo. So ukuthi usungatshintsha ngoba umuntu ukuthi uvotele umama sithi nxa amabhokisi ehlangene kusuka kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi omama zifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrate ekudingeni umama abe sengena lapha lapho kuyabe kuyimeni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Ikakhulu kuyakunaza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisayo abafuna ukundela. Ibandla liyakusekela lokho i-50-50 ayikhona lekota i-50-50 kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezifisayo ezenza ukuthi omama bangacele bengasaphumanga. Umama angangena sithi angene kwi-Secretary General Mbudetiti angene lomuntu ongubaba uzafica ukuthi obaba futhi bayebale balazi indlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi wena wakungalayo le mali yokuthi ikhampeni yasihambe ngendlela eqondileyo ucine ubaba lwani kucele sekwenzeni esekunqentisha.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla.
Akhanyela sibili bazithola nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele babe bengalayo indlela yokuthi omama bangakasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile. Igama nguChris Gande, lilala.